manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manheru akanaka vatereri tinosangana zvakare nhasi uri musi wemuvhuro kurume 26 2018. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Sininga. Ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chanhasi.
Kuwe Department of National Parks vamangwanya vakanga varamba kuti vakwanise kusaina egwaro iri nemhaka yekuti vanga vachiti havasikwanisa kuona zvinhu zvacho zvinoda kuendeswa kunze kwenyika, asi ivo mukutaura kwavo vakazofonerwawo nguva yacho anga ari director weState Occasions achivabvunza kuti muri kuda here kuti mudzimai wemutungamiriri wenyika akufonerei ari iye.
VeNational Parks vanoti vapa mapurisa umbowo hwekuti amai Grace Mugabe vane chekuita neuori pakutengeswa kwenyanga dzenzou.
Garinga angotaura tiri kuti mazuva ano kuri kungotaurwa accusation ugoshamiswa kuti kana zviri zvechokwadiko zvava zvachinyararirwe ikunguva yese.
Asi vaAmbrose Mutiniri vebato idzva reNPF rinonzi riri kutsigirwa nemhuri yavamugabe vanoti nyaya iyi iri kupomerwa amai Mugabe ndeyemugodzi Matsuro.
Vanonosvika vachiita madiscussions ebusiness kwete kungoti mapoliticians ndo anozadza ndege ayo kwete. Ndinge tichitarisira kuti president vakafamba vakanotaura zveplatinum vanenge vachitaura navachitande vanenge vachitaura nedzimwe nyanzvi dzinozoita kuti madhils achiya munyika agone kugamuchirwa.
Vamunangagwa voedza kukwezva vekunze kuIvory Coast kuti vauye kuzotanga mabhizimisi munyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vebazi rekuchengetedzwa kwemhuka reNational Parks and Wildlife vanoti vapa mapurisa umbowo hunoratidza kuti amai Grace Mugabe, mudzimai wevaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe, vaiita zveuori pakuburitswa kwenyanga dzenzou munyika vachishandisa vakuru vevasori. Nyanga idzi dzinonzi dzimwe nguva dzaibuditswa dzichinzi dzaive zvipo kuvanhu vari kuAmerica, kuChina, kuDubai nedzimwe nyika. Mutauriri wemapurisa, Senior Assistant Commissioner Charity Charamba, vaudza Studio 7 kuti mapurisa achangotanga kuferefeta nyaya iyi, uye zvinogona kutora nguva sezvo vachitevedza mitemo yose pakubata basa ravo. Amai Mugabe vari kupomerwawo mhosva yekuita zveuori pakutengeswa kwegoridhe nemangoda. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata mutauriri. Muchandiregerera weNational Parks vati nashe farao avo vati vakapa mapurisa umbowo hwose hwekubiwa kwenyanga dzenzou.
Zvatakaita isusu seDepartment rinoona nezvekuchengetedzwa kwemhuka takakwanisa kupa umbowo kana kuti zvatinofunga kuti zvingabatsira pakuferefetwa kwenyaya iyi kumapurisa. Tipati zvino hapana zvimwe zvatingakwanisa kutaura nekuti nyaya iyi iri mumaoko emapurisa ndo vari kuitarisa. Asi chikuru chatanga tiri kutarisa ndechekuti pakaitika imwe nguva apo vanhu vekuofisi kweaimbova mutungamiri wenyika vakanyora tsamba dzakati wandei. Imwe yacho yakanyorwa yandingakwanisa kutaura pari zvino ndeye musi wa29 October ichikumbira kupuhwa magwaro kana kuti matsamba ekuti vakwanise kufambisa nyanga dzenzou. Asi mukuru weDepartment reNational Park vamangwanya vakanga varamba kuti vakwanise kusaina egwaro iri nemhaka yekuti vanga vachiti havasi kukwanisa kuona zvinhu zvacho zvinoda kuendeswa kunze kwenyika. Asi ivo mukutaura kwavo vakazofonerwawo nguva yacho anga ari director westate occasions achivabvunza kuti muri kuda here kuti mudzimai womutungamiriri wenyika akufonerei ari iye kuti mukwanise kusaina. Zvinoita zvakazova kuti mukuru wedepartment relational parts vakwanise kusaina gwaro iri vari mumugwagwa kubva kumba kwavo vanga vachienda kuofisi.
Saka zvii zvamunoita kuchengetedza nyanga idzi?
Isusu sedepartment reroona nezvekuchengetedza kwemhuka dzemasango tine machengetedzero akasimba enyanga idzi zvekuti hapana pangakwanisa kuti nyanga idzi dzingabuda kubva padzinochengeterwa zvekuti system yacho iri computerized so to speak zvekuti dzimwe nyika dzakaita sana Namibia dzinotombouyawo dzichida kukopa kana kuti dzichida kuona kuti nyanga dzinochengetwa sei dzisingakwanisi kuzobiwa. Saka takabva taona kuti kumwewo kwaakuchikwanisa kuwanikwa nyanga idzi dzenzo kwaakuri kupoaching ndokwaakuchiwanikwa nyanga idzi zvekuti kubva pakapinga mutungamiri mutsva wenyika vamunangagwa gore rapera ongororo yedu isusu sedepartment relational park iriratidza kuti poaching yadzikira zvikuru kubva vamunangagwa pawakapinda basa muna November gore rapera. Saka tiri kuona kuti tiri kuwana rutsigiro rwakakura kubva kuhurumende kuti nyaya dzepoaching nekuchengetedza kwemhuka dzedu kunge kuri kwepamusoro.
Saka kana muchiti makapa mapurisa humbowo makavapa humbowo wakaita sei chaizvo?
Takavapa mapepa semapepa andataura yekuti pane mapepa ainyorwa bhozi nekuti zvinhu zvichiitika zvinonyorwa pasi kuti tirikukumbirawo kuti mutifambisirewo matsamba aya. Senoenzaniso imwe tsamba yachanga iri yekuti tirikukumbirawo kuti mutipewo gwaro rekufambisa zvinhu izvi atingatiwo masaitis permit nekuti haukwanisi kufamba kubudisa nyanga dzenzou kana zvimwe zvinhu zvinobuda munyanga dzenzou kusina matsamba aya. Asi dambudziko hombe ranga riripo ranga riri rekuti matsamba aya paaisainwa zvinhu zvacho zvainge zvatopuwa vanhu kudhara kana zvanga zvato zvazvisipo panga pasina mukana wekuti uone kuti zvinhu zvatiri kuendesa zvacho ndezvipi.
Ko vamwe ka vari kuti zvinenge zvematongerwo enyika veparks makushandiswa munyaya dzezvematongerwo enyika?
Hazvizi zvematongerwo enyika izvi zvine sekutaura kwandaita mukatarisa kuona kuti kubva gore rapera makore apfuura taiwana mhuka dzaiposwa kudarika sedzadzakuitwa mazuva ano. Saka ende zvine humbowo hwacho hunokwanisa kuratidza kuti mhuka dzakaposwa ingani nguva yakafanana yegore rino nenguva yakafanana kana kuti yegore rapera semuenzaniso. Isusu hatizi zvematongerwo enyika zvatinoita basa redu guru nderekuchengetedza mhuka basa redu ndo zvatinoita patinomuka pega pega basa redu nderekuchengetedza mhuka kuitira kuti vamangwana vana vadiki vari kuzvarwa nevachazouya vanga vachikwanisa kuzoonawo mhuka idzi dziripo dzakawanda semawandira dzakaita ndo basa redu hatiite zvematongerwo enyika.
Mutauriri wenational parks vatinashe farao vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu westudio 7. Hatina kukwanisa kubata amai Grace Mugabe kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi, asi Blessing abatawo mutungamiriri webato idzva renational patriotic front vaAmbrose Mutiniri avo vati zviri kuitwa ndezvematongerwo enyika sezvo paine kufungidzirwa kwekuti mhuri yavamugabe iri kuvatsigira.
Garinga angotaura ndiri kuti mazuva ano kuri kungotaurwa accusation after accusation ugoshamiswa kuti kana zviri zvechokwadiko zvazvachinyararirwe ikunguva yese.
Saka semaonero enyu izvi zvine chekuita nenyaya dzematongerwo enyika?
Handozvandingangofunga chete handina chimwe zvezvinhu handina chokwadi nezviri kutaurwa zvese saka ndakuwana chekuita nezvematongerwo enyika.
Asi pamakavamba bato iri ndo zvimwe here zvamaitarisira kuti zvichaitwa izvi kuti panenge paakuburiswa nyaya dzakadai idzi?
Hatina kumbenge tichitarisira kuti pangabude nyaya dzakaita saidzodzi nekuti isisu bato takafoma kukorekita zviri rongo chete ende ivo vaimugaba havanei nebato iri rinonzi NPF.
Saka havamo mubato muzvachose?
Havamo.
Ko vamwe vanotika takambokuonai vamutiniri makamira naivo vamugabe kublue roof uko nekudaro vanogona kunga vanga vachikutsigirai?
Kublue roof ndakaenda ndikatoonana navamugabe. It was a kete school and he's a citizen and a voter we Zimbabwean citizen ane kodzero yake and he's an elder munhu mukuru wandaitonotsvagawo njere kubva kwavari.
mutungamiri webato re-NPF va Ambrose Mutiniri vange vari parunare muHarare na Blessing Zulu we Studio 7. Mutungamiriri wenyika va Emmerson Mnangagwa vapinda mumusangano wevakuru vemakambani emuAfrica weAfrica CEO Forum uri kuitwa kwemazuva maviri kuAbidjan kuIvory Coast. Musangano uyu uri kuitwa veruzhinji vakatarisisa kuti vamunangagwa vane shanduko yavari kuunza munyika here. Vamunangagwa vasi ivo vega mutungamiriri mutsva wenyika kuenda kumisangano iyi. Vakasarudzwawo mwedzi yapera kutungamirira Liberia vaGeorge Weah vari kupindawo mumisangano iyi. Vachitaura kumusangano uyu vamunangagwa vadzokorora mharidzo yavo yemazuva ano yekuti Zimbabwe yavhurwa kuita mabhizinesi.
Ladies and gentlemen, Zimbabwe is open for business. And I invite you to come and invest in Zimbabwe.
Nyika yeZimbabwe yavhurwa kuti tiite bhizinesi. Ndinokukokai kuti muuye kuzodyara mari kuZimbabwe. Kana tikabatana, tinobatsirana kuumba Afrika yedu. Tikabatana, tinoumba nyika dzakanaka pasi rose. Ngativei vatungamiriri venyika vanoteerera.
Nyanzvi mune zveupfumi hwenyika dziri kuti misangano iyi yakanaka chose, asi mafambiro ari kuita vamunangagwa anogona kupedza mari yenyika vachiti nzendo dzavo dzawanda sezvaingoitwawo nevaimbo vemutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe. Mukuzeya nyaya iyi tabata nyanzvi munyaya dzezveupfumi vaPersistence Gwanyanya vanoshandawo nesangano rePersicon Global Fund Managers kuti tinzwewo maonero avo.
Chekutanga chandinangotaura ndechekuti tikatarisa kwatakabva senyika neupfumi hwenyika ndekwekuti nyika yedu yanga yanyanya kupatsanurwa pane dzimwe nyika dzepasi rese. Kuti vanhu vagozotanga kuva nemamwe maonero enyika zvinhu zvingatora nguva yakareba chaizvo, ende hazvisi zvinhu zvinogona kunzi mangwana taakutoona shanduko, nekuti vanhu vanoda kunzwa kuti muri pachokwadi here nezvamunotaura. Kana muchiti muri open for business, iyo mitemo yacho yakavhara mabhizinesi, hazvina zvazvinobatsira. Saka nyaya idzi dzokuonekwa kwadzakaitwa kungava kungabatsira kuti vamainvestment agotanga kuuya munyika.
Iko kufamba kwavari kuita vamunangagwa uku nemakurukota vanofamba nawo nguva dzose vachipinda misangano yekuwanda yavari kupinda iyi, zviri kurevei kuhomwe yenyika?
Zvinotopedza mari yenyika, asi chakakosha ndechekuti panofambwa ipapo pave nemaresults. President paanofamba havafani kuti vafambe nemapoliticians chete, vanofanira kunge vachifamba nenyanzvi dzezveupfumi, vanofanira kunge vachifamba nenyanzvi dzemabhizinesi. Vanonosvika vachiita madiscussions ebusiness, kwete kungoti mapoliticians ndo anozadza ndege ayo. Kwete tinenge tichitarisira kuti president vakafamba vakanotaura zveplatinum, vanenge vachitaura navachitando, vanenge vachitaura nedzimwe nyanzvi dzinozoita kuti madeals achiuya munyika agone kugamuchirwa, agone kuzonoitwa zvakanaka. Saka ndochinhu chakakosha chaizvo chaizvo. Ndakambotarisa composition yakanga ichitanga ichifamba naprezidendi yeva vaifamba navo, pekutanga yanga isina yatsi kundifadza nekuti yanga ine mapoliticians akawanda chaizvo. Asi iye zvino ndiri kuona nyangwe dindindiya remusangano wavari kupinda wemaCEO round table, zvinoreva kuti panenge pachifanirawo kufamba maCEO, pachifamba anoziva nezveekonomi kwete kufamba nemapoliticians akanyanya kuwandisisa. Aiwa,
avo vanga vari nyanzvi yezveupfumi vaPersistence Gwanyanya vachitaura vari parunhare kuHarare neStudio 7. Dare reparamende yeAmerica riri kuzeya mutemo wekubvisa zvirango zveupfumi zvakatemerwa Zimbabwe, uye nengo dzeparamende yenyika iyi dzinoti Zimbabwe inofanira kuita sarudzo dzakachena kuti zvirango izvi zvibviswe. Godwin Mangunja anotipa nyaya inotevera.
Nengo dzekomiti dare Senate rekuAmerica rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika reForeign Relations Committee vaChris Coons vebato remaDemocrats navaJeff Flake vemaRepublicans vakatura bhiri mudare ravo rakanangana nekuvandudza mutemo weZimbabwe Democracy and Economic Recovery Act kana kuti ZIDERA. Mutemo uyu wakadzikwa nedare reCongress muna 2001 uchitemera zvirango vamwe vakuru vehurumende vaipomerwa mhosva yekutyora kodzero dzevanhu. Asi vakuru muhurumende vanoti vakatemerwa zvirango izvi nenyaya yekuti Zimbabwe yainge yatora mapurazi kubva kuvachena ichipa vatema. Mubhiri ravo vakunzi navaFlake vanoti kuti zvirango izvi zvibviswe, Zimbabwe inofanira kuita sarudzo dzakachena, kuvandudza upfumi pamwe nekuremekedza kodzero dzevanhu. Mumwe mugari weMuharare amai Gertrude Moyo vaudza Studio 7 kuti zviri kurongwa neParamende yeAmerica zvakanaka chose.
Zvakanaka kuti nyika dzakaita sanaAmerica dzipindire, nekuti ndo dzine mari, ndokuti munyika medu muitwe sarudzo ine jekerere pasina kudeuka kweropa.
Mutauri weMDC inotungamirwa navaWalsh Mincube vakurawo nechiwai vaudza Studio 7 kuti hapana chakaipa pabhiri rave kuzeiwa neCongress yekuAmerica.
Zviri kutaurwa ne vekuAmerica kuti vari kuuya tinototsigirana nazvo devauya vatsvaga kuti vavhunzurudza ZANUPF kuti vanhu vakadisapia vakaenda kupi kuti tigoita sarudzo dzakasununguka.
VaRichard Chimbiri vanoona nezvesarudzo muMDC vaudza Studio 7 kuti zvakakosha kuti America nenyika dzepasi rese dzipe muono wadzo pasarudzo dzemuZimbabwe.
ZANUPF yakatoenda kuRussia, ndiyo chete nyika ZANUPF nenge Zimbabwe yakadaidzwa kuRussia kunoona maitirwa anoitwa sarudzo. Hakuna nyika yakaenda kuRussia kunze kweZimbabwe. Chayaendera kuRussia utsotsi huri kuitwa neRussia watakambonzwa makungwa kungwa kuti yakazviita futi kuAmerica.
Vanongorora zvimatongerwo enyika vakazvimirira vaVivid Gwede vanoti mutemo uri kuda kudzikwa neAmerica wakanaka chose. Vanoti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vaona mukana wekuzvichenura nekuita sarudzo dzakachena sekuvimbisa kwavo.
Havana imwe nzira yavangakwanisa kutora. Tinoona vaMnangagwa vane nzira imwe chete ingachenura kwekwavari pachigaro. Sezvo zvambotaura kuti pakutorwa kwakaita chigaro muna November vakashandisa mauto. Saka zvinhu zvinoda kuti zvigadziriswe izvozvo zvavana imwe wei yavangafamba naye kunze kwekuti vaite sezvanga zviri kukurudzirwa neAmerica nedzimwe nyika dzakatikomberedza.
Murayiridzi wepaGreat Zimbabwe University vaJoel Mukusha vanoti kunyange hazvo America ine kodzero yekutsika mutemo wainoda, hazvina kunaka kuti iudze dzimwe nyika kuti dzozvitonga sei. Mashoko aya atsinirwawo nemurayiridzi wezvidzidzo zvematongerwo enyika paUniversity of Zimbabwe Professor Cheret Manyeruke avo vati Zimbabwe nyika yakazvimirira isingafaniri kuudzwa zvekuita neAmerica. Vati Zimbabwe ine paramende yayo inogadzira mutemo wayo. Vaendera mberi vakati hapana chinoshamisa pane zvekuitika nekuti mapato anopikisa anoda kuti Zimbabwe igare ichiomeserwa pane zvose zvikuru MDC. Asi veMDC vanoti ZANUPF ndiyo yakazvikokera moto muziso nenyaya yekutonga nedemo. Vanokokera nhengo dzebato riri kutonga reZANUPF muParamende vaLove Mo Matuke vaudza Studio 7 kuti paramende yekuAmerica yakasununguka kudzika mitemo yainoda. Vatiwo Zimbabwe iri kuronga sarudzo dzakachena dzine vaongorori vekunze. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakavimbisawo kuti hurumende yavo ichaita sarudzo dzakachena uye vachatambira chero zvichabuda musarudzo idzi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 mangwanani na 6 a.m. kubva nemuvhuro kusvika chishanu uye na 7 p.m. mazuva ose. Munotibata pa 909 a.m. uye pa 4930-13860-15460-15580 ne 6080 shortwave. Musakanganwe live talk na 8 p.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 13680 ne 15460 frequencies. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Number idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepfenyurawo paFacebook chirongwa chedu Let's Talk. Ngatikurukurei. Pindai muchirongwa ichi nemusi wechipiri uye china nenguva dza 5:15 kusvika na 6 p.m. uye nemusi wechishanu kubva na 5:45 kusvika na 6:15 p.m. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona. Makateerera kuStudio 7. Tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. America nasi yaudza vanofungidzirwa kuti vasori vekuRussia vanosvika makumi matanhatu kuti vabude munyika iyi mukati mevhiki rimwe chete. Dzimwe nyika dzakaita seFrance, Germany nePoland dziri kuitawo zvimwe chete zvichitevera kushandisirwa muchetura kwemumwe musori vaSergei Skripal nemwanasikana wavo kuBritain nevanofungidzirwa kuti vasori vekuRussia. Izvi zvakanzi neBritain kuda kutanga hondo. Russia iri kuramba kuti ine chekuita nekushandiswa kwemuchetura uku. Egypt iri kutanga kuvhota nhasi musarudzo dzemazuva matatu idzo dziri kutarisirwa kukundwa nemutungamiriri wenyika vaAbdel Fattah al-Sisi, asi vemapato anopikisa vanoti sarudzo idzi dziri kubiridzirwa. Munyaya dzezveutano, mukuedza kubatsira veruzhinji kuchengetedza utano hwavo, sangano reSeventh Day Adventist Church rakatanga chirongwa chekubatsira veruzhinji pachena kuongororwa zvinhu zvakadai sehigh blood pressure, shuga, uremu pamwe nekubatsira neruzivo rwezveutano kusvika kupera kwemwedzi uno.
Vachitaura neStudio 7, mumwe mukuru wechechi vaAlbert Muparuri vati vanhu vazhinji havana ruzivo nezvekudya kune utano, uye ruzhinji runofunga kuti kudya zvinhu zvakaita senyama zuva nezuva zvinoratidza rugare. VaMuparuri vati sechechi vaona zvakakosha kuti vadzidzisane neveruzhinji nezveutano kuti vanhu vadzivirire zvirwere, kunyanya zvinouya nekuda kwezvekudya.
Chaita kuti chechi inge ichifunga gwara rakadai inobvira pakuona mararamiro atiri kuita mukore unoyu sevanhu nezvirwere zvatiri kusangana nazvo. Saka tochiona isusu panapa nekururama kwedu sevanhu, tinofunga kuti munhu anenge ari kudya nyama nguva nenguva, ari kudya shuga, ndo vanhu vanenge vakabudirira. Asi nekudaro tachitinorya tichiona tochionesana nehama dzedu tinomuZimbabwe kuti isusu patiri kuenda panapaka tinenge tiri kuda kurasika.
VaMuparuri vati Health Expo yavari kuita iyi iri kubatsira vanhu vanosvika zana pazuva.
Chirongwa chedu chiri kutambirwa zvakanaka, chiri kutambirwa zvakanaka chose sei kuona kwamambo ita vinhu pamasvika. Pane the response yevanhu vatiri kuona maybe on a daily basis between 9 patinotangana 9 mangwana anosvika na 1 o'clock, we see vanhu about 100 vatinenge tichiona vari kungouya vari kungofamba vachisvika tichikurukura navo. Saka ndinoona kuti inhamba yakati nakei. So patingati patakatanga muna March pana tiri kuona vanhu 100 pazuva, kusvika iko zvinhu panopera March pane mazuva mangani 20 zvinoita tosvika maybe kuvanhu vanenge vatori like 2000 zviviri. Saka ndinoona kuti izvo zvinhu zvine zvakati nakei.
Vatawanda masvine nyanzvi mune zvekudya uye zvichivaka muviri vati kuburikidza nechirongwa chechechi SDA ichi vari kudzidzisawo veruzhinji zvakakoshera kudya chikafu chechinyakare. VaMasvine vati kudya chikafu chakatsetsenurwa kunokanganisa utano.
Saka isusu tiri kunyanyotsimbidzira panhau yeplant based diet. Vanhu vazhinji vasiya chikafu chedu chatakakura tichidya cheplant based diet. Saka iplant based diet tinoyana kupi kumagrains, tsanga, mafruits, michero, mavegetables, miriwo nenzungu, manuts. Muplant based diet momo tinokwanisa kuwana zvose zvatinoda kuchikafu chedu kuti zvichitipa manutrients ose atinoda. Nasi tanga tinyanyo tsimbidzira pamusoro pemagrains kuti ngatimadye asina kurefinewa. Vanhu vanhasi vakufarira kudya zvinhu zvewhite. Chingave chingwa chewhite nekuti chinonaka, chinonakidza kuona meso. Rice rewhite rinonaka rakachipa kubika. Sadza rewhite, spaghetti white, zvinhu zvese zvango zvewhite. Asi tiri kubvisa fiber patinosurisa. Fiber kana kuti roughage ndo yatinoti mutsvairo wesystem yedu inobatsira kuti kana wadya tsvina ikwanise kubuda mudumbu.
VaElias Masirifa vakurudzirawo veruzhinji kuti vave vachinwa mvura yakakwana pazuva uye vakati mvura haifaniri kunwiwa kana munhu achidya sezvo zvichikanganisa utano.
Per average munhu anofanira kumwa at least 8 glasses of water, maglass 8 pazuva. Ende zvinoenderana zvakare nemiri yedu. Kune dzimwe nzvimbo dzinopisa toda kuti tinwe kana kuti even more than 8 glasses. Then maybe kuna vamwe vanhu vanoita zvekumhanya zviri physical, they need even more water.
Vamwe vevanga vauya kuzobatsirwa kuHealth Expo vaudza Studio 7 kuti vabatsirikana zvikuru sezvo vabatsirwa pachena. Vatiwo zvinhu zvakadai sekuongororwa shuga neBP zvinoda mari kuzvipatara uye vazhinji vavo havana mari yacho. Zvichakadaro, kuramwa mabasa kwavana chiremba vanoshanda muzvipatara zvehurumende kuchiri kuenderera mberi zvichisiya varwere vasina chekubata. Vana chiremba ava vanoti kusvika pari zvino hapana chawiriranwa pakati pavo nehurumende. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Modadigwa.
Iko zvino tochimboenda kuna Marvelous Muhlanganya uye achitipa zviri kutaurwa nevanhu padande mutande reinternet.
Let's talk ngatikurukurei nhasi. Tiri kumbotarisa zviri kutaurwa neveruzhinji panyaya yekuti vamwe vagari vekwazvimba vanoti havasi kufara nemasoja ari kungombeya mbeya mavanogara nenzvimbo dzekutandarira. Saka tabvunza isu mubvunzo wekuti kwenyu kwakamira sei. Regai tiende kwavari tinzwe kuti vanga vari kuti chii.
Laitoni ndogara kuchingwisa. Hai, nyaya mauto iyi haisi kumbotinakidza kana tichizinzwa zvichitaurika kuti hurumende iri kudai iri kudai, asi kutifadzai.
Pane nzvimbo dzamambovaona here vari? Nekuti pane vari kutaura ivo kuti kwazvimba vanga vari kuona vemauto, imi pane kwamavaona here?
Zvinhu zvatiri kungonzwa hatisati tambovaona zvedu, but dei tichingonzwa kuti zvadai mauto anzi adeployiwa kuda kuzotitizira vanhu mauto azonzi adai. Tatida kungoti pangosainirwana nyaya dzemareforms dze dzichingotaurwa mumapepa.
Kana musati mafarira Facebook page yedu yeVOA Shona, endai Facebook motsvaga pakanzi VOA Shona modzvanya pakanzi like. Ini ndini Marvelous Muhlanganya uye ndiri muWashington.
Dynamos iri kutarisirwa kutamba neHighlanders Svondo rinouya mumutambo weCastle Premier Soccer League panguva iyo vatsigiri vechikwata ichi vasiri kufara nematambiro echikwata chavo mumwaka uno. Mutori wedu wenhau dzemitambo Michael Kariati anotitaurira zvakaitika.
Chekwata chine mukurumbira ichi chakatungamira 3-0 ndokudzorwa katatu zvekare neShabani Mine mumutambo uyo wakapera uri mangange 3-3. Izvo zvisina kufadza vateveri vavo avo vaitarisira mapoints ese matatu. Izvi zvinotevera kurohwa kwakaitwa Dynamos neChicken Inn 1-0 svondo rapera. Mumwe mutsigiri weDimbare vakumbulani madhorobha vachiti ivo vari kuona kuti kusapiwa mari kwevatambi vavo chiri icho chikonzero chekusatamba zvakanaka kwechikwata chavo.
Maplayers ngavapiwe mari tambe bhora rakanaka ndokuti tambe bhora.
Vatambi veDynamos vakaita saChristian Epupa uyo ari kuramwa basa nakapteni wavo Ocean Mshure havasati vapiwa mari dzavo dzemwaka wapera. Vamwewo vatambi vanonzi havasati vapiwa mari iyo vakabvumirana kuti vachapiwa nekutambira Dimbare mwaka uno. Asi mumwe mutsigiri weDynamos muzvare Judith Nyatsanza vanoti ino haisi nguva yokandirana matombo vachiti ivo pari kudiwa kubatana kuvatsigiri vese veDynamos kuti chikwata chavo chisimuke zvekare. Mamiriro akaita zvinhu musha weDynamos auya panguva iyo Dimbare yakatarisana nemutambo mukuru weBattle for Zimbabwe Part 1 uyo vari kusangana neHighlanders nemuvhuro musi wa2 kubvumbi. Asi Islanders haina matambudziko akadai. Mushure mekutora mamwe mapoints matatu apo yakarova Rangers mushure mekushanya muNational Sports Stadium neZuro Stadium. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Chirongwa chedu chabva chaperera pano kwanhasi. Anokuoneka ine mufaro ndini Evans Zeninga.
Sokuyisikhathi sendaba ku-VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku-Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise-Washington, D.C.
Olamukela emsakazweni we-Studio 7 ngomvulo mhlaka 26 Mbimbitho 2018 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Namuhla eparenya sabade nomsebenzi okuthi i-demonstration sahamba emahofisini e-health. Siyacela ukubona umkhulu wakhona uDokotela u-OL Lengerano wala ukuphuma.
Odokotela abasebenza ezibhedlela zikahulumende abaphakathi kokukhalala umsebenzi batshengisele njalo lamuhla isibhedlela separirenyatwa eHarare. Amapolisa abikwa anikezwe ubufakazi obuveza ukuba umkakhe kawayengumongameli umnumzana Robert Mugabe, unkosikazi Grace Mugabe, wayephakathi kwemisebenzi yenkohlakalo. Umongameli Emerson Mnangagwa namhla utshele emhlangano wenkokheli zezinhlanganiso ama-CEO emhlanganweni we-2018 Africa CEO Forum owenzelwa kwele Ivory Coast. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Odokotela abasebenza ezibhedlela zikahulumende abaphakathi kokukhalala umsebenzi bathi batshengisele lamhlanje esibhedlela separirenyatwa eHarare ngendlela yokubamba uhulumende ngamandla ukuthi angezelele iholo labo kanye lezinye indingeko. Udokotela Mxolisi Ngwenya esiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abodokotela eZimbabwe Hospital Doctors Association uthi odokotela abancitshi abazingcitshi emkhuhlaneni etshiyaneyo asebeqhasile kulokhu ukutshengisela labo besithi lawo awaqhubi kahle umsebenzi ngoba bengancediswa ngodokotela abaphakathi kokukhalala umsebenzi. Ungwenya wengezelele wathi ziningi izigulane ezingelatshwayo ngoba odokotela bebutho la lesizwe abasesibhedlela abenelisi ukunceda wonke umuntu odinga usizo. Usithandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxe lo dokotela Ngwenya, yena oqala ngokuchasisa ukuthi batshengisele besenzani lamhlanje.
Namuhla eParirenya sabade nomsebenzi okuthi i-demonstration sahamba emahofisini e-health. Siyacela ukubona umkhulu wakhona uDokotela u-OL Lengerano wala ukuphuma. Sasuka khonapho-ke sasesidemonstrator eParirenya yonke, kodwa kakulalithi osebenzile nanamuhla.
Kuzaze kube nini liqhubekela phambili kukhalala umsebenzi nxa uhulumende lokhu engalilaleli?
Kwaziwe ukuthi uhulumende okokuqala uyafuna ukuwethisela amadokotela ukuthi ngedeyi lesi-8 siku-strike namhla siku-26 uzathi useqoshe amadokotela wonke aku-strike umsebenzi. Okwesibili ukuthi uhulumende kathesi uthi lawo amadokotela aqedile emsebenzini eseZimbabwe okumele engene emsebenzini elingama-junior doctors kababuye bezoyenza ama-interview ezibhedlela lezo abafuna ukusebenza kizo, okuyinto engakaze yenzakale. Okwande ukwenzakala unyaka lonyaka yokuthi amadokotela ayalobela iminisi esitsho ukuthi wona afisa ukusebenzela na, bese kuyaphuma ilisi ebhalwe ilizwi likadokotela lesibhedlela afakwe kito ezokuhanja kuyelungisa amaphepha akhona ngalo. Okwama-interview lokhu sikubona kuyindlela yokufuna ukuhlukanisa amadokotela bebethisela ukuthi bazasela umsebenzi bona sebeqedile ukugraduate e-University of Zimbabwe.
Sizwe njalo uhulumende esithi odokotela bebutho bazancedisa izibhedlela. Baphathisa ngokweneleyo yini?
Balutshwane kakhulu, njalo iningi labo ngabanayo i-experience eyokuthi behambe bekwanisa ukuthi bahamba isibhedlela ngendlela esibanjwa ngaso ngamadokotela amakhulu. Sikhuluma nje amadokotela amakhulu amaningi lawo asebeke izikhathi phansi ngoba namuhla bekuyibo akade bephambili kwale demonstration besithi labo kasabasayi emsebenzini ngoba kuyade kuyibo akade bebambe lawo ma-emergency amalutshwane akade esele. Kule ncwadi evele kwi-department yamadokotela amehlo e-ophthalmology bebhala besithi nabo hhayi sebekhathele ngoba uhulumende katshengiseli ukuthi udaba leli uluthatha ngendlela olusinza ngayo, katshengiseli ukuthi lube sisinde kibo. So-ke amadokotela lawo amanye amakhulu iningi lawo wathelabo hhayi kabasakwanisi.
Lo-ke ngudokotela Mxolisi Ngwenya, isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abodokotela eZimbabwe Hospital Doctors Association, ubekhuluma le-Studio 7 ecingweni eseHarare. Umongameli Emmerson Mnangagwa namhlanje utshele umhlangano wenkokheli ezithiyeneyo ama-CIO emhlanganweni we-2018 Africa CEO Forum oyenzelwa kwele Ivory Coast. Umnangagwa utshelela umhlangano ukuthi abafuna ukuzosungula amabhizimusi bengethuswa ngumthetho wokuthuthukisa abensundu o-indigenization ukuthi awusoze ubenqabele ukwenza umsebenzi eZimbabwe ngoba sowaguqulwa okokuthi awusabambi ngamandla wokuza ukuthi baphe izizalwane zeZimbabwe ingxenye yezabelo zamankampani abo. Kusenjalo bakhona sebeqalisile ukukhonona ngehambo zikaMnangagwa besithi seziziningi kakhulu njengalokho kwakwenziwa ngowayengumongameli umnumzana Robert Mugabe. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi ecubungulayo zombusazwe umnumzana Ngqabutho Nicholas Mabena.
Ekuqaliseni sithe sikuzwa thina besikuzwisisa angani uzama ukuthi eyazise abangani bakhe umba abakhokheli abeseSADC ukuthi nguye osengumongameli njengoba iSADC kuyiyo vele esiphakathi kwayo ukuthi iZimbabwe ingancediswa njani ukuthi ithuthuke kwezomnotho. Manje ke nxa esesiya kubo Ivory Coast kasibona ukuthi Ivory Coast e-West Africa khona ngale ingasincedisa njani esimeni esiphakathi kwasokhathesi kulezi thembiso ezingengazenzileyo egcotshe ukuba ngumongameli kawukabi lo msebenzi owodwa esiwutholileyo esikubonayo kusayina kuphela izivumelwano kodwa ongelalo uthole ukhona. Sibona ngani thina usehamba kakhulu ngoba labo abe-Ivory Coast kumbe singathi thina abaholi bamanye amazwe abaku-African Union yibo kade labo eKigali bokumele ukuthi ngabe ukhulumele abesekigali kulokuthi abeseqala futhi ukuthi abahambele ngamunye ngamunye emazweni abo. Kasiboni thina esingathi nayi-strategic location ukuthi sinceda kanganani i-Ivory Coast.
Ye, siyabona mnumzana ukubana ukhetho soluseduze. Umgabe nganguye kade ngumongameli, siyazi ukuthi sikhuluma nje ama-interface lana esiwayenza ngase kungokunye kuluthuli kukhankaswa. Kodwa uMnangagwa yena sikambone khankasa, simbona nje esiya phandle kwamazwe. Ubona njani nxa ukhangela ukubana ukhetho soluseduze?
Lokho kuyasitshengisela ukuthi uMnangagwa uyakwazi ukuthi uzawina ngoba ukhetho luphethwe ngabe military, kutsho ukuthi kukhona abakwaziyo thina esingakwaziyo ngoba njengoba usitsho ukuthi kusukela ngo-2013 iZANU-PF kayizange ihlale phansi, zathi siqede ukuya ekhethweni ka-2013 baqala futhi kuye ebantwini besiyakhetha ama-professional executive committees abo. Bathe beqeda lapho baqala-ke ama-rally zikaGrace Mugabe kuze kuxotshwe uJoyce Mujuru. Bathe besuka lapho uxotshwe uJoyce Mujuru ngo-2014 baqala futhi ama-youth interface rallies agcine sexotshe yena uMnangagwa. Sekusuke ukungenela kukaMnangagwa iZANU-PF kayikabuyeli ebantwini ukuthi yenze lokho esithi ngama-rallies.
Lo-ke ngumnumzana Ngqabutho Nicholas Mabena, ingcwethi ecubungulayo zombusazwe obekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalilani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku short wave 4930 6065 15460 la ku 13860 kHz. Abenhlanganiso ezisebenza labasakhulayo phansi komanyano weNational Association of Youth Organization le Council abacha ukuba babhalise ukuze baphatheke kukhetho oluzayo eLeave No Youth Behind campaign bathi bafuna ukukhweza emthethwandaba udaba lokulungisiswa kwezinye zezigaba zesisekelo sombuso esitsha. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Abasakhulayo laba bathi isisekelo sombuso sipha wonke osefikise iminyaka elithumi lasitshiyagalombili 18 years ilungelo lokuba abhalise kugwalo lwabalelungelo lokuvota ukuze aphatheke laye kwezokukhethwa kwenkokheli kahulumende elizweni. Kodwa isisekelo sinye bathi sibetha iminyaka etshiyeneyo kwabafisa ukuncintisa ezigabeni zonke kusukela esokuba ngummeli wezakhamizi kusiya kwesikamongameli. Omunye wabaphatheke kumisebenzi yokucubungula ngezombusazwe elizweni, umnumzana Chelesani Ntungakwa, uvumelana nabasakhulayo laba kuzikhalazo zabo kumithetho ephikisanayo lapho sekukhulunywa ngodaba lweminyaka ekuncintiseni lasekuphathekeni kukhetho. Kodwa uNtungakwa ubaxwayisa ukuba bakhulume ngalizwi linye.
Kufana lokuthi inhlanzi awusuze uphonge ukuthi inhlanzi ngamawemusi. Ubona makwe ukuthi inhlanganiso la emele abasakhulayo abatsha balelungele ukutshela abatsha ukuthi lina lingayivota mase into zingakalungiswa. Akuncedi lutho, bayakwazi ukuthi ontanga laba yibo abaningi singathi kupopulation yeZimbabwe, yibo abakhangelela ukuthi khona bazavota ikhakhulu abantu abale singathi iminyaka engu-18 kusiya ku-21. Labo balelungele ukutshaya umkhankaso behamba kumaphalabeni besithi umthetho lowo ukuthi nalivote kulo mthetho lowo, ivoteni liyayilahlela egangeni lingayi. Sibone ke ukuthi kuyaphumane kusalungiswa lokho. Yikho mina ngisithi khona amanyathelo amaningi kumele abantu becabange, ngoba ngokuya kwesikhathi phela ukuvota yikunika ilizwe ezandleni zomunye umuntu.
Uyabaxwayisa njalo ukuba behlukane lomkhuba wokuvuma ukusetshenziswa kwezodlakela ngabafuna lezi zikhundla zaphezulu, kodwa bancintise labo ngobuningi njengesibonelo sokutshengisela ukuba sebezimisele ukuphatheka kwezombusazwe.
Iningi labantwana lebonabo mbeni ontanga bebesetshenziswa ngabadala bepolitiki, benika utshwala, benika into ezibhenywayo, bengaziniki labo ithuba lokucabanga. Bekunjalo, akula ndaba ukuthi bekuyiphi inhlanganiso engaba yizanu mbeni MDC. Ukubona kwami-ke kufuna ukuthi mabe senza njalo le nhlanganiso enayo idingeke labo bantu abangangena kulapho abumele kungenwe khona. Maze behambisa udaba kumbeni kuparlamenti ngabe kungaphi, ubona kwami kuyabe kungcono. Akuncedi ukuthi bephonge ukukhala, umuntu onke phela layo ulezikhalazo kadesi kumele sinanzelele. Abantwana bezikolo sebelezikhalazo labo, sebefuna ukuthi bebe ngabantwana abangatshaywayo, omunye lomunye ulezikhalazo. Kodwa-ke okwamafitshane ludaba oluhle lufuna nje ukuthi abantu bebone amanyathelo aqondileyo abangawathatha.
Ukhuthaza ukumanyana kwabasakhulayo laba kunjongo yabo le, kungakhanyelwa ukuthi lo ofuna ukungena esikhundleni ngowaliphi ibandla.
Kodwa simele sinanzelele ukuthi isikhathi siyahamba, akula kungaswelakala ithuba elokuthi udaba lolu lungiswe singakafiki kwisikhathi sokhetho. Siyakwazi ukuthi thina ngo-2018 kuzaba lokhetho. Okokuqala, okwesibili, mina ukubona kwami bebeyahlanganisa bonke labo ontanga abafisela ukuthi bethole izikhundla zingaba ngama-MP kumbeni abaleminyaka engamashumi amabili lanye 21, bebambanise njalo lalabo abababe bahlanganisile, behambe belenhlozi yokuthi thina silabo abantu abamele umbeni abantu ababe ngabe ngabezani ngabe MDC bengama-independent asekwazi umbeni bebe lombono, singathi bebe le evidence ukuthi abantu bakhona bakhona.
Abasakhulayo laba bathi isisekelo sombuso sipha wonke oleminyaka elithumi lasificaminembili ilungelo lokuphatheka ukhetho ngendlela yokubhalisa ukuba lelungelo lokuvota loba kuncintisa kuyiloba yisiphi isikhundla ku section 67 subsection 3 lo section 67 subsection 3b isisekelo sinye sibuya njalo sithi kulentanga evunyelwayo ukuncintisa kusiya ngesigaba okuphikisana lokuthiwo kusigaba 67 subsection 3 isigaba 91 subsection 1b bathi singumgoqo wabasakhulayo lapho befisa ukuncintisa kukhetho lukamongameli njengoba sikubeka sobala kuba lesi sikhundla sincintiswa ngosefikise iminyaka engamachumi amane abasakhulayo laba bathi konke lokhu kuphambana lokuthiwa isigaba 56 kusisekelo sombuso sona esithi malunga abikhona ubandlululo kwezokutholiswa kwamathuba ngimele Studio 7 ngiseHarare ngingumavis gama.
Lingakhohlwa uhlelo Studio 7 ngo-8 ntambama lapho esixoxa khona ngokudabuka phakathi kwebandla le-MPCT. Abantu bazaluphatha njani udaba lolu ngesikhathi sokhetho? Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo. Le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eWashington DC. Ke sizwe esivela kwamanye amazwe. Indodana kawayengumongameli Jose Eduardo dos Santos wele Angola umiswe phambi komthethwandaba esetheswa icala lokuchaphaza izigidi ezingamakhulu amahlanu zamadola eMelika okuyimali ayikhiphe elizweni esiyayifaka ebhanga lakweleBritani. UZulu wase-Egypt uqalise ukuvota lamhlanje ekuseni kukhetho olukhangelelwe ukubuyisela embusweni umongameli Abdel Fattah el-Sisi okweminyaka emine elandelayo. U-Al-Sisi uncintisana lomuntu oyedwa kuphela uMusa Mustafa Musa. Abogatsha olubona ngokulondolozwa kwemvelo lwe-National Parks and Wildlife bathi sebenikeze amapholisa ubufakazi obuveza ukuba owayengumongameli uRobert Mugabe, unkosikazi Grace Mugabe, wayephatheka emsebenzini yonkohlakalo ekuthengisweni kwempondo zendlovu phandle kwelizwe. Lezi mpondo zibikwa zazikhitshwa elizweni zithiwa izipho ezazithunyelwa izihlobo labangane emazweni anjengeleMelika, China, Dubai lamanye. Isikhulumeli samapholisa uSenior Assistant Commissioner Charity Jaramba utshele iStudio 7 ukuthi amapholisa khona eqalisa ukucubungula leli cala, ngakho ke umsebenzi ulakho ukuthatha isikhathi esithile. Unkosazana Mugabe etheswa njalo amacala enkohlakalo emsebenzini njalo okuthengiswa kwamatshe aligugu awegolide lamadayimani. I-Studio 7 ixoxele isikhulumeli sogatsha lokulondolozwa kwemvelo olwe-National Parks umnumzana Dinashe Farao othi ngempela lobo bufakazi bukhona njalo sebebunikeze amapholisa.
Zatakaita isusu se department rinoona nezvekuchengetedza kwemhuka.
Tina njengabogatsha lokulondolozwa kwemvelo lezinyamazana zendle sanikeza amapholisa obufakazi esinakanela ukuthi kunganceda ekucubunguleni leli cala eletheswa unkosikazi Grace Mugabe. Okubuya engqondweni zami masinya yibufakazi bencwadi eyalotshwa ngumqondisi wogatsha lwethu nyakenye ngumfufu lapho yeofisi yowayengumongameli yaloba incwadi yokucela imvumo yokuphumisa impondo zendlovu phandle kwelizwe. Lesi sicelo asizange samukelwe kakuhle ngumqondisi walolu gatsha owala ukunikeza leyo mvumo. Uthe eseyalile usayina leyo ncwadi wazozibona esethintwa ngocingo ngumqondisi weofisi kowayengumongameli esithi ufuna na umkamongameli abe nguye na omthinta ngocingo ukuze aphe leyo mvumo. Ngokwethusela ngale indlela umqondisi lo ubikwa wahle wasayina lolo kwalo esebanjwa ngamandla ukwenza njalo.
Loge bekungumnumzana Tinashe Farao isikhulumeli sokugatsha lokulondolozwa kwemvelo ebekhuluma le Studio 7 eseHarare. Asenelisanga ukuxoxa lo nkosikazi Mgabe ngaleli cala letheswayo, kodwa iStudio 7 ithinte umkhokheli webandla elitsha eleNational Patriotic Front eliyazakala lisekelwa wayengumongameli umnumzana Robert Mgabe, umnumzana Ambrose Mtiniri, othi la ngamacala okubazelwa etheswa unkosikazi Mgabe ngoba kuphathelane lezombusazwe. Inhlanganiso yobona ngezomkhuhlane wegcikwane le-HIV e-National AIDS Council ithi inani labantu abanatha amaphilisi okwehlisa igcikwane lengculaza emzimbeni kobulawayo seliqansile, njalo ithi ngomnyaka ka-2017 inani labantu ababanjwe imikhuhlane yengulamakhwa iqansile. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ekhona le kobulawayo.
Lokho kuphume ekwethulweni kwempumela yokuqhutshwa kwenhlelo zokulwisana legciwane le-HIV eZimbabwe, inaki ikhangele izigaba ezehlukeneyo. Lezi zigoqela ukuhlolwa kwegciwane kwabomama abazithweleyo labomkabo, imikhuhlane yengulamakhwa, ukusetshenziswa kwejazi likamkhwenyana, ukumemetheka kwegciwane le-HIV kwabasakhulayo, ukutholwa kwamaphilisi ehlisa igciwane emzimbeni, kanye lokusokwa kwabesilisa. Okumqoka phakathi kwempumela le ethu lweyinak ikuthi inani labo mama abahlolwa igcikwane liqansile laloba behlolwa bengelabo mkabo. Ngomnyaka ka-2017 inani labo mama abahloliweyo kobulawayo baphose baba zinkulungwane ezilichumi i-9862, kuthi obaba abahlolwa ngesikhathi omama bekhulelwe bazinkulungwane phose ezimbili i-1852. Ekhuluma lentatheli izindaba kobulawayo osebenza lenakho umnumzana Douglas Moyo uthe njalo ngomnaka ka-2017 inani labantu abagula imkhuhlane yengulamakhwa libe zinkulungwane phose ezilichumi i-9846, okutshengisa ukuthi iqansile nxa kuqathaniswa lomnyaka ka-2016 okwaba labantu abaphezu kwenkulungwane ezithoba minwe mbili 8419. Uthe njalo ubuningi benani labantu abale imikhuhlane le kuyibufakazi bokuthi abantu abakhuthaleli ukuzivikela nxa besiya emacansini.
Sikhangela ama sexual transmitted infections, ama siki as long we are still getting ama siki AIDS emaningi. So what is evident in these two figures, these ones as ama STIs and then these ones, the evidence here booking for la bantu leza ama siki lezana, this is evidence of people who had undetected. But look at in 2013, Lama e declina. 2013, what am I got? 14,000, eh? But for 2017, I've got 9,000. But 9,000 of unprotected sexual intercourse, if those encounters transmitted HIV, what are we talking about?
Umoyo uchasise njalo ngamaphilisi anathwa kuzanywa ukuvikela igciwane le-HIV awe pre-exposure prophylaxis i-PrEP lawe PEP ethi abantu bavame ukuphambanisa ukuwasebenzisa.
Kule PEP. So I'm saying abantu they usually confuse this. Umuntu agijima e-pharmacy ayidingani PEP, not even the PEP. I-PrEP inatha umuntu onjani?
O-negative.
Before you are exposed. I-PEP, we natter after exposure. We have got people, abaz exposed, abaz ehamba, siyacela in i-PrEP, not i-PEP.
Umoyo uthe njalo inani labasakhulayo abalegciwane liyaqansa kakhulu, ethi lokhu kulusizi ngoba yibo abakhangelelwe ukuba zinkokheli zakusasa.
Positivity rate siyabona ukuthi iyaqansa, siyaphezulu ngoba this is our future generation. But yabona ukuthi ikhwele njani? From 3 to 8%, that is high. Asofike incane leyana, it means ukuthi age group lana bakithi silomsebenzi. And this is the age group abantu bafundile, this is the age group abahlala kwi-social media, abale access to information. But we are seeing HIV, new HIV infection emerging in that age group. Yet diversity nama future what? It does.
Unkosikazi Similo Hlazo okhulelweyo uxoxe le Studio 7 ethi kunzima ukuthi obaba bayehlolwa igcikwane le-HIV, ethi bakhetha ukubona impumela zabomkabo.
Lapho nxa ku
kuhlola basikhuthaza ukuthi sibuye labomkethu ukuze sonke sihlole ngokufananayo impumela sonke sibe siyazi ukuthi sonke siminjani. Kodwa uhlupho engisuka ngihlangane lalo ukuthi ubaba akafuni ukubuya ukuzohlolwa kanye lami. Yena uthi ma kuhlolwe mina kulungile ngoba naye ahlaze kwazi ukuthi yena laye uminjani ngama-results ami.
Umnumzana Thandazani Nkomo uthi kuyadondisa ukuyahlola igcikwane njalo bayesaba ukuyadinga indwangu entabeni.
Inqabe sihamba ku-ANC ngale isikhathi esiningi obabaye ukuthi babevele bengela lwazi olwaneleyo ukuthi batestelwane lokuthi kuyabe kuvikelwa kwabantwana. Kodwa-ke ngabe bayaqala betshelwe obaba ukuthi bavele batestiselwane bengabalalolo lwazi oba bambone ngani kuthiwa banganelisa ukuthi lawo bephatheke njalo befise ukuthi betestwe.
Okunye okuvezwe yinakhi ukuthi ukusetshenziswa kwejazi likamkhwenyana kubomama lakubobaba kuqansile ngamashumi amabili lesithupha kubobaba kuthi kwawabomama ngeshumi lasithupha i-16%. Bathi ukuqansa lokhu kubangelwe yikusebenza nzima kwenhlanganiso yeZimbabwe National Family Planning Council. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Umkhokheli welinye lamacele alwisanayo awe MDCT unkosazana Thokozani Khuphe oxotshwe ebandleni ngelinye icele elikhokhelwa umnumzana Nelson Jamisa ngeviki edluleyo lamhlanje uphe umbono wakhe ngokuxotshwa kwakhe labanye abagoqela umqoqi wenhlelo zebandla umnumzana Bednico Bebe.
Icele le-MDCT elikhokhelwa ngumnumzana Chamisa lihlale umhlangano wedale laphezulu lalelo bandla laphuma lesinqumo sokuxotsha uMakhuphe umqoqi wenhlelo umnumzana Abednico Bebe isikhulumeli sebandla umnumzana Obethi Guthu kanye labanye. Abaxotshiweyo ngumnumzana Chamisa bathi kuyamangalisa ukuthi baxotshwe libandla abavele bebengela budlelwano lalo njalo lo othi ubaxotshile ekwenza engalandeli isisekelo sebandla. UMakhuphe uthi bakubeka sobala emhlanganweni wakobulawayo we-amphitheatre ukuba abalabudlelwano labantu abalobudlwangudlwangu njalo abangalandeli isisekelo sombuso. Ethi njengebandla balesisekelo sombuso esiphawula ukuba baziphathe njani.
Into yokuqala engithanda ukuthi ngiyikhulume ukuthi thina njengephathi sile constitution. I-constitution yekhulumayo ukuthi uma upresident engekho yibini okwenzakalayo. Saso sakhulume ekuqaleni ukuthi laba othamisa labanye bakhe abafuni kulandela i-constitution yephathi. Yikho benza izinto okungekho ku-constitution yephathi. Bayenza izinto ngodlakela ukuthi bethathe i-power. So thina sikwalile lokhu. Thina mhlaka 18 March saba le meeting e-amphitheatre. Sayakhuluma ukuthi thina kasisoze sisebenzele abantu abangafuni ukuthi belandele i-constitution yephathi. Asisoze sisebenzele abantu abalodlakela abasebenzisa i-violence ukuthi bethathe i-power.
Uqhubeke ethi uChamisa nguye owazixotsha ebandleni labanye bakhe abavele besephula isisekelo sebandla kungakhathalekile ukuba ekwenzeni kwakhe lokho usekelwa ngobani.
UChamisa nabanye bakhe sebezikhiphile bona ephathini ngokuthi sebehlulekile ukuthi belandele i-constitution yebhathi eyiyo esitshelayo ukuthi yibuyini okumele sikwenze yibuyini okungamelanga sikwenze eyiyo okumele siyilandele.
Umnumzana Abednico Bebe omunye wabaxotshwe nguChamisa uthi kakatholi incwadi evela ebandleni lakhe imazisa ukuba uxotshiwe. Ukubangwa kobukhokheli kusuke kwaqansa ngemva kokubhubha kukaTsvangirai kuze kube lamuhla osokudale ukuba labo abakhethwa iCongress baxotshwe ngabangakhethwanga iCongress bethi balandela isisekelo sebandla okunakho ukuphazamisa impumela yokhetho lwalonyaka. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Siyabonga Mandlovu kuphetha ke uhlelo lwalamhlanje ke sikhangele ebezikhokhela. Amapolisa abikwa enikezwe ubufakazi obuveza ukuba umkamongameli wayengumongameli umnumzana Robert Mugabe, unkosikazi Mugabe, wayephatheka emsebenzini yenkohlakalo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Sidibaneni njalo ekuseni ngo 6:30.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.